Maneraka na kamuri ya Zimbabwe, ino Studio 7.
Tishitefe nyura tirimu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le, yi Studio 7, ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Si sagaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anasi, uri musi wemuvhuro, ndira 23, 2023. Makateerera ku Studio 7, nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe, dzamunopiwa neStudio 7, iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoizvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Imwe nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC yakasungwa kubudiriro inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri mujeri. Hurumende yakabatana neUnited Nations nedzimwe nyika yoparura homwe yemari yekubatsira munyaya dzezveutano. America yokurudzira China kuti ikanganwire Zambia zvikwereti zvoyotadza kubhadhara. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Imwe nhengo yebato rinopikisa Citizens Coalition for Change kana kuti CCC iri pakati penhengo 26 dzakasungwa kubudiriro svondo rapera inonzi yabatwa nechirwere cheCOVID-19 iri mujeri kwayakachengeterwa nevamwe. Izvi zvabuda mudare pange pachikwikwidzwa nyaya yekuti nhengo idzi dzopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso here kana kuti kwete. Mutori wedu wenhau Frank Chikore anotipa zvizere.
Magwete nhengo dzeCCC dzakasungwa kubudiriro idzi idzo dzinosanganisira mumiriri wabudiriro muparamende vaCosta Machingauta pamwe nemumiriri wemukobha mudare iri vaAmos Chibaya audza dare kuti mumwe wevasungwa ava abatwa nechirwere cheCOVID-19 ari kujeri zvaita kuti atadze kuuya kudare nhasi. Magweta aya ati kuchengeta vasungwa ava mujeri kwenguva yakareba kunovaisa munjodzi yekubatira zvirwere kujeri sezvo vamwe vavo vari vanhu vabvezera vane mukana mukuru wokutapurirwa zvirwere. Mumwe wavasungwa ava ane makore 72. Rimwe remagweta evasungwa ava vaWilbert Mandinde vati vari kushungurudzika zvakanyanya nenyaya iyi.
Nemusi wechishanu akanzi abata COVID nokudaro ava kugara ari pake ega kwemazuva 10 ozotestwa zvakare. Mukati menguva iyoyo anenge asingauye kudare. Isu tichaenderera hedu mberi nechikumbiro chatiri kuita pamberi pedare chekuti vese vasungwa vabvumirwe kubvisa mari yechibatiso kuitira kuti vagotongwa vachibva kumba.
Magweta aya akumbirawo dare kuti vasungwa vechikadzi vatakurwe pavo vega sezvo vanyunyuta kuti vari kubatwa-batwa zvisingabvumidzwe pamutemo nevasungwa vechirume pavanobviswa kujeri vachiunzwa kudare pamwe nekudzokera kujeri.
Pavari kutakurwa kubva kuno kudare vachidzokera kuchikurubhi vari kufambiswa murori imwe chete nevasungwa vechirume. Vasiri ava varume vavakasungwa navo asi vamwewo varume vane mhosva dzavo dzavakasungirwa kwari. Mukufamba ikoko vari kuti mune mukubatwa-batwa kwavari kuisa kusina kukodzera munhengo dzakasiyana-siyana. Nokudaro vakumbira kuti kana zvichikwanisika vangatakurwe vega here kana kuti pangatsvagwe kuti pangaitwe sei kuti vachengetedzeke chimiro vachengetedzeke vasabatwe-batwe panguva yakadaro iyoyo.
Mutongi wedare Muzvare Yeokaidzuda vatura mutongo wekuti mufakazi wehurumende wechipiri vaIgnatius Magejo vano vemumwe wemapurisa akasunga vasungwa ava vabvumidzwe kupa humbo hwavo mudare mushure mekunge magweta evasungwa ava apikisa kuti vape huchapupu vachiti vaive mudare kubva pakatanga kunzwikwa nyaya iyi. Magweta evasungwa anotiwo anga asina kupiwawo afidavit remufakazi uyu. Vachibvunzurudzwa nemagweta evasungwa ava Inspector Magejo vabvuma kuti vaive mudare nguva zhinji yainzwikwa nyaya iyi. VaMagejo vati vasungwa vese vakasungwa vari pamba pavaMachingauta vari mukati mechivanze Asi mashoko aya anopesana nemufakazi wekutanga vaGeorge Garauzive avo vaudza dare kuti vamwe vevasungwa ava vakasungwa vari mumugwagwa unopfuura nepamba pavamachingauta vamagejo. Vati vamachingauta vakatiza pakasungwa vamwe vavo kubudiriro asi vasiya vanhu vanga vari mudare vachikoka mbabvu nekuseka. Mushure mekuudza dare kuti havana kuona vamachingauta pavakasunga vaAmos Chibaya nevamwe vavo kubudiriro, vabvumawo kuti vasungwa ava vanga vasingaite zvemhirizhonga uye varamba mashoko ekuti vasungwa vakaramba kuti vabhadhariswe faindi. Vanhu vanga vari mudare vakatyamadzwawo nemashoko avamagejo ekuti vasungwa ava havana kuvhiringidza mapurisa kuvasunga asi mapepa ekuvapomera mhosva avaverengeswa achiti vasungwa ava vakavhiringidza mapurisa kuvasunga pavakazosungwa zvechisimba. Vachuchisi venyaya iyi vaudza dare kuti vasungwa ava vanogona kusamirira kutongwa pamwe nekuvhiringidzana nevafakazi kana vakapiwa mukana wekutongwa vachibva kudzimba dzavo. Asi magweta evasungwa apikisa izvi achiti munhu wese ane kodzero dzekupiwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso pasi pebumbiro remutemo yenyika. Vamandinde vati vachapedzisa kupa zvikonzero zvavo mangwana.
Hurumende ataura izvo zvavanoti ndizvo zvingaite kuti ava vasabvumirwe kubvisa mari yechibatiso, asi isu tiri kuburisa panguva ino iyi kuti hapana zvikonzero zvakajeka nekuti dumbiro redu rinoti pachirungu anofanira kunge ari macompelling reasons, zvikonzero zvine udzamu zvinoita kuti vanhu vanyimwe kumukana wokubvisa mari yechibatiso. Tichapedzesa kutaura radare nyaya iyi mangwana nekuti pane zvikonzero zvitatu chete zvinosanganisa chekuti vanotya kuti vanogona kutiza kana kuti vachanotaura nevafakazi nechimwe chachitatu chandakanganwa panguva iyi.
Vasungwa ava vakasungwa musi wa14 ndira pamba pavamachingauta pavanonzi vaiita musangano webato ravo vaine chinangwa chekukurudzira mhirizhonga. Asi vasungwa ava vari kuramba mhosva yavari kupomerwa vachiti pasi pemutemo weMaintenance of Peace and Order Act havasungirwe kukumbira mvumo kumapurisa kana vachiita musangano wemakomiti ebato ravo usiri musangano weveruzhinji. Mune imwewo nyaya yanga iri mumatare, mutongi wedare raMajor Street amai Vongai Muchuchuti Guriro vati mumiriri wezengeza West Mparamende vaJob Scala vadzoke kudare mangwana pakatarisirwa kuti nyaya yavo ienderere mberi nekutongwa mushure mekunge hurumende yadaidza mumwe mupurisa vaEdmore Runganga kuti vape huchapupu. Varunganga vaburitsa vhidhiyo nemazwi akatapwa anonzi akataurwa navaSkala muna chikunguru 2020 vachinzi vaikurudzira veruzhinji kuti varatidzire zvine mhirizhonga mukati nechinangwa chekupidigura hurumende yavaEmerson Mnangagwa. Rimwe remagweta avaSkala vaJeremiah Bhamu vati hurumende yavo yaisina kurongeka zvaita kuti nyaya iyi ipfuudzirwe mberi.
Ndokunzi muvhidhiyo ine audio ndomune mashoko ekupara mhosva akataurwa navaSkala, asi sekutsanangura kwananga ndiri kuita mufakazi anga aripo muzuva ranhasi haana kunyatsoti gejye kana kusvika pamongo pemashoko acho aari kuti ndiwo akaparwa nawo mhosva. Ndosaka tiri kudzoka mangwana.
Kuratidzira kwemuna chikunguru 2020 kwakanga kwashevedzerwa nesangano reJuly 31st Movement rinotungamirirwa navaJacob Ngarivhume, uye kuratidzira uku hakuna kuzobudirira mushure mekusungwa kwavaNgarivhume nevamwe. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.
Hurumende yakabatana nedzimwe nyika nemasangano eUnited Nations nasi yaparura imwe homwe yemari ichabatsira kubazi rezveutano. Rutendo Mawere anoti panyaya inotevera.
Homwe iyi ichange ichizivikanwa nekuti Health Resilience Fund ichaona bazi rezveutano munyika richibetserwa neEuropean Union, Ireland, United Kingdom nesangano reGavi, the Vaccine Alliance. Vachitaura pavaparura homwe iyi mutevedzeri wemutungamiriri wenyika uyewo vari gurukota rezveutano Dr. Constantino Chiwenga vati kuburikidza nehomwe iyi bazi ravo richawana madhora ekuAmerica mamiriyoni makumi mapfumbamwe.
Ichataisa nhasi i90 million, asi yakagamurwa kuti gore rega rega tinenge tichiwana makwi matatu.
Vachiwenga vati mari iyi pamwe nemari inobvawo kuhurumende ichabatsira mukuchengetedza utano hwemadzimai nekuchengetedza vana vadiki.
Ihomwe yavakaunganidza yaakubatsirana nehomwe yatakaisa sehurumende, tobatanidza zvese kuti tione kuti vana vanokura sei vana mai vanochengetedzeka sei nefunga pamanga mushitenderera apa maona kuti hakungova chete bedzikungochengeta asi vana mai vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzemazamu vanogona kubatwa nechirwere chegomarara munhengo dzavo dzechibereko izvozvo gomarara iri rinopiswa sei tiri kutaura kenza rinopiswa sei rinorapiwa sei risati rasvika pakuparadza munhu saka chirongwa chataisa ichi ndechekuunza mishonga yacho neequipment yacho
vaenderera mberi vachiti hurumende ichaona kuti mari iya yapiwa iyi yashanda sezvinotarisirwa uye senyika vanotenda zvikuru kuramba vachibatsirwa munyaya dzezveutano vachiwenga vatiwo mari iyi ichavabatsirawo kuzadzisa chirongwa chehurumende chekusimudzira utano cheNational Health Strategy icho chakatanga muna 2021 chichitarisirwa kupera muna 2025 icho vati chine chinangwa chekuona kuti munhu wese awana utano uyewo kuona kuti mari inopiwa bazi rezveutano yawedzerwa kuti ikwanise kusvika kuzvikamu gumi nezvishanu zvemari yese yebudget sezvinotarisirwa nechibvumirano cha2001 cheAbuja Declaration. Kubva zvayaisa runyoro rwayo pachibvumirano ichi, Zimbabwe haisati yambozadzikisa chibvumirano ichi. Mumiririri weEuropean Union muZimbabwe, vaJobs von Kechman, vataurawo pachiitiko ichi, vati zvakakosha kuti hurumende isvike pakukwanisa kuzvwanira mari yekusimudzira utano munyika pasina mari inobva kunze.
The mantra of His Excellency, President Mnangagwa, that says,
sezvinogaro taurwa nemutungamiri wenyika kuti nyika inovakwa nevene vayo zvakakosha kuti hurumende iwedzere mari kune zveutano kuti munhu wese awane kodzero yeutano uye hakuna munhu kana nzvimbo inosaririra
vatiwo utano hwakanaka inofanirwa kuva kodzero yemunhu wese mumiririri weIreland amai Finola Gilson vatiwo zvakakosha kuti Zimbabwe itsvakewo nzira dzekuona kuti vashandi vezveutano havarambi vachibuda munyika homwe iyi inouyawo mushure mekuperawo kwemari yehomwe yeHealth Development Fund yaive yemamiriyoni mazana matatu nemakumi mashanu emadhora kana kuti $350,000 yakashanda kubva muna 2016 kusvika muna 2022 mari iyi yainge iri yekudzikisa uwandu hwemadzimai anofa akazvitakura ndufu dzevana vari pasi pemakore mashanu kuongororwa kwechirwere chegomarara kuona kuti vana vawana zvekudya zvine utano kuti vakure zvakanaka kurapwa kwechirwere cheobstetric fistula kubatsira madzimai anenge asangana nekushungurudzwa kuti vawanise kuzvimiririra kurwisa COVID-19 nezvimwewo ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Rutendo Mawere.
Mamwe matunhu munyika ari kunaya mvura zvakanaka asi vamwe varimi mumaruva edunhu remasvingo vari kuchema chema kuti mvura yarambira mudenga izvo zvoita kuti zvirimwa zvavo zvitange kutsva. Godfrey Mutimba anoti panyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 nhasi, varimi vakawanda mumaruva enzvimbo dzakaita sekwaChivi, Zaka, Mwenezi, Chiredzi neGutu vanoti zvirimwa zvavo zvave kusava nezuva. Mumwe murimi vaGemetias Kusakara vekwa nerupiri kwaGutu vanoti mvura ikasanaya mazuva mashoma anotevera vanenge vatarisana nenzara.
Patotishatira kana ikasangonaya vhiki inoi cherekazouya goho racho rinenge ratodzikira zvachose. Tinotorya kuti tichaita zvegore rapera zvokuita zharafu. Notikapamwa futi zvinenge zvatishatira. Mbeu dzaipa takutonoona mumunda zuva rovira kotonhorera. Mazikati zvinenge zvakatirakata zvose.
Izvi zvatsinirwawo nemumwe murimi vaJohanis Chihwani vemumaruva ekunemamwa kumasvingo West vanoti kushayikwa kwemvura kwave kuvashayisa hope.
Kuno kunemamwa kumvura yaramba ichadi kunaya mbeu dzacho dzatumbuka payarambira pandopashata. Izvezvi zvishara gore rapera yanga ine isu tabayawa nokumanya nezvipepa. Tovona umwe ane chipepa chake cheupfu totomanyirana nezvindiroti kuda tiwane kurarama. Zvinotata
mvura mudunhu remasvingo yakambonaya zvakanaka mwedzi wambudzi nazviita asi yakabva aenda zvekuti mwedzi uno nzvimbo zhinji hadzina kuwana mvura yakawanda. Kunzvimbo dzakaita seChiredzi neMwenezi vagari veko vanoti mbeu dzechibage dzava kutsva asi zvakaita semapfunde nemhunga zvichiri nani. Amai netsai madamombe vekumhandamawe kwachivi vanoti kusanaya zvakanaka kwemvura makore maviri akatevedzana kuchapa kuti vanonge svosve nemuromo.
Mvura ikasanaya gwendoguno tinofa nayo zvara. Gore rapera haina kunayazve. Handidozivi kuti huzukuru hwohunenge huita sei. Nokuti tikaita zvara kureva kuti mari yainotumigwa takutoti titsvage sadza. Kana izvo kuchikora hazvingamboindi nezvara iyoyo nokuti hapana kana chokubata tinoshaya kuti tingatangira kupi. Namwari tinongochemera kuti dai matenga atizarukira.
Mukuru webasa mubazi rezvekurima mudunhu remasvingo vaKalisto Masiwa vati varimi havafaniri kurohwa nehana zvakanyanya sezvo makau kurima uchiri pakati.
Saka ndiri kufunga kuti vangavagadzikani vasarohwa nehana. But generally, the situation across the province, yakamira yakati mvura hatisi kuwana rainfall activity seyatiri kuwana yatiri kuona kumamuma provinces ana mama Mashonaland provinces Marsh East, Marsh West, Marsh Central ne part of Manicaland kuri kuita some rainfall activity.
Vamasiwa vati muongororo yavari kuita nebazi ravo munzvimbo zhinji mbeu dzave kutsva asi mvura inogona kudzoka zvikaita nani.
Tine kumuka tinoona kuti mvura haisi kunaya yane nguva mbeu dzakuratidza kuti dzakuda mvura. Zvikuru sei mbeu dzakaita sechibage tinoona sekuti vakarima mbeu dzinenge mapfunde mbeu dzatoti matraditional grains dziri dzichakashingirira dzichakanaka dzinogona kuita zvakanaka parizvino.
Vakurudzira vanhu kuti varime zvirimwa zvinoita mumvura shoma zvakaita semhunga, rukwedza nemapfunde sezvo chibage chiricho chiri kutanga kutsva mudunhu iri. Bazi rinoona nezvemamiriro ekunze munyika riri kubudisa mashoko ekuti mamwe matunhu akaita seMashonaland East neWest nedzimwe nzvimbo dzakaita sekuHarare kuri kunaya mvura yakawanda asi Masvingo nemamwe matunhu ekumatebleland kwakaoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Godfrey Mtimba.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu muzviroto zvedu remangwana ratinoshuwira zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Gurukota rinoona nezveupfumi muAmerica, amai Janet Yellen, vari kushanya kuZambia nhasi mushure mekushanyira Senegal vachitarisirwawo kuenda kuSouth Africa. Amai Yellen vanoti vari kuda kukurudzira kudyidzana kweAmerica neAfrica vachishora China kuti yave kuomesera nyika dzemuAfrica nezvikwereti zvozotadza kubhadhara uye zvisina kunyatsojeka. Vativo vakataura negurukota rezveupfumi rechina kuSwitzerland mavhiki adarika kuti dambudziko rechikwereti cheZambia rigadziriswe. Muna 2020, Zambia ndiyo yakave nyika yemuAfrica yekutanga kutadza kubhadhara chikwereti kunze kubva zvatanga COVID-19 kupararira muna 2019. Mukuzeya nezvenyaya iyi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezveupfumi muzvinafundo Elliot Masocha.
Kusanya kweAmerica kwavakuru vakuru vakaita sana maiyele navamwe vanotienda kuAfrica kakosha chaizvo nokuti tinoziva kuti ukama kweAmerica neAfrica wakabvira makare kare. Karei tinoazoziveso kuti kana America ichine ichienda kuAfrica havangoendi vakabata mavoko sezvatinowa zvinoita munyika dzakaita sana China vanenge vatotaura. Tinonzwa kuti maiyeleni vari kuinda nezvibvumirano zvakanga zvataurwa navaBiden uno kuAmerica pakaunzwa vatungamiriri venyika dzeAfrica kuti Africa itapiwa mari inodarika 1.5 billion. Taka vainda vaine zvirongwa zvemariso kuti takutitutsira zviya zvatakataura muno kuWashington kwatakakudaidzai takuuya nezvirongwa zvacho tichizotaurirana kuti tobatsirana papi. Imiwo muAfrica muchikuudzawo kuti apa ndopatoda kutibatsirana isiwo tichikuudzaiwo maonero edu okuti tingada kutikubatsirei papi tichibatsirikanavo zvakadini. Saka kuumba ukama, kuumba upfumi hwemuAfrica pamwe chete nokugadzirisa matambudziko omuAfrica akawanda anobvira iro rekushara riri kuitika rokuda kwokusanaya kwokunze, kushayikwa kwamabasa nezvimwe zvakawandawanda zvavanoenda nazvo zvavanenge vakataurirana vuno vachinokurudzira kuti ndizvo pano.
Mungaonawo Zimbabwe ichizowanawo cheruviri here kubva mukushanya uku tichiona kuti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa havana kukokwa kumusangano wakaitwa kuno kuAmerica, kunyange hazvo gurukota rinoona nezvekudyidzana kwekunze kwenyika vaFrederick Shava vakange varipo.
Zimbabwe inogona kuwana zvainowana asi ichizowana nokure kure nokuti tikavona zhira yamaielen vatanga nokuna president weAfrica Union kuSenegal kuna vasau. Saka zvinotoreva izvo kuti zvirongwa zvavari kufambira kuAfrica handi zvesenegal nesouth africa nezambia chete, aiwa ndezveAfrica yose. Nokuti kana kukange kuita nhamo mune imwe nyika yemuAfrica zvinobva zvazofambira kune dzimwe nyika dzedzomuAfrica zvekare. Saka inogona kuwana zvimwe zvainowana sokunge kudaidzwa kwakakwaitwa foreign minister munoku paka pasina kuzenge padaidzwa president Mnangagwa. Zvinoteriwa kuti vakava vatodanwa paine zvavanenge vadanirwa. Saka zvirongwa zveAmerica nokunaka kwazvo kwatinoziva isu hazviwanzi zvasarudza chero nyika iri pamasanctions inenge ine zvainowana. Tinonzwa isu misine nguva kuti US embassy muZimbabwe umo yapa zvakati nezvakati nezvakati kuZimbabwe. Saka Zimbabwe inge zvaitawanavo zvinoenderana nesaizi yayo.
Nyanzvi munyaya zveupfumi muzvinafundo Eliot Masocha vachitaura vari parunare kuOhio muno muAmerica naMavelas Muhlanganya uye weStudio 7. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Nyika yeBurkina Faso inoti yabuda nechisungo chekuti mauto eFrance ari kuibatsira kurwisa vakaipandukira nevanopfurikidza mwero vabude munyika iyi. Burkina Faso inoti yave kuda kuzvidzivirira yoga. Mumwe murume ane makore makumi manomwe nemaviri 72 Hukan Tran ange achipomerwa mhosva yekupfuura nekuuraya vanhu gumi nekukuvadza vamwe gumi muCalifornia muAmerica nemusi wemugovera akazvipfuura nepfuti akafa nezuro mushure mekunge mapurisa akomberedza motokari yake. Imwe nyanzvi inoita basa rekubvisa nyoka mudzimba kana munharaunda vachawatama maribo. Vanoti vanhu vanofanira kungwarira kurumwa nenyoka sezvo kuine zvipatara zvishoma munyika zvine mushonga wekurapa uturu hwenyoka. Mavhiki mapire adarika mumwe mwana wechikoro ane makore gumi nemanomwe Melody Chiputa akarumwa nerovambira paRushinga High School akafa mushure memaminetsi makumi matatu chete ari munzira kuenda kuchipatara. Ngatinzwei nyaya ina ropafadzo mapimidze.
Vamarimo vanova mumwe wevanhu guvi nevaviri chete vanokwanisa kubvisa nyoka munharaunda zviri pamutemo vanoti zviri nyore kurapa anenge arumwa nenyoka kana zvichizivikanwa kuti ndeye mhando ipi, asi vakati nyika inoda nyanzvi nemishonga yekurapa vanenge varumwa nechimbi chimbi.
Vanhu vari kubelieva kuti no, kana munhu arumwa nenyoka anofanira kusungwa, right? Kusunga, yes, but you must know kuti munhu ari kusunga for what purpose. Nyoka yamuruma uri kuiziva here, right? That's the most important thing. Masungire acho unoaziva here, another important thing, right? If you are not sure, do not do it, right? And then kana nyoka yaruma munhu pane ndokachinzwa kuti munofanira kupara mazino, No such thing. No such thing. Ashibatire. Musapare mazino. Musa cheke paruma. Mukwewa rovarashi. Do not do that. Take the person to a reputable hospital. Do not waste time because snake bite is a game of time.
Vatiwo Zimbabwe inokwanisa kudzidza kubva kuSouth Africa iyo ine nyanzvi dzino zivikanwa pasi rose kurapa nekugadzira mishonga yekurapa huturu hwenyoka. Vambarimo vaendera mberi vachiti kashoma kunzwa munhu anorumwa nenyoka nerovambira kana kuti black mamba muguta reHarare achibva afa nekuti pane zvipatara zvinorapa huturu uhu.
If I am talking about someone arumwa ne black mamba ariku Mazoe. By the time ashika ku hospital kana ku avenues or wherever. By the time ashika ku hospital, munye aningato in such a bad state. It causes a totally progressive weakness syndrome where you was a person urikufamba naye murod. Unotanga kuona ma signs, ma symptoms. Unotanga kuona achibuda rute matakawanda mukanwa. Ozoona akutadza ku control ma eyelids ake. Ma eyelids ananga chidona achitadza ku controller. Wega unotoona kuti anachakwanisa control ma eyelids. Speech inenge iri slurred, inenge ya slow kungeba nakadhakwa. What we're not worried about all these symptoms. The symptoms that we're worried about is the inability for that person to breathe ariek unassisted. So when someone is bitten by a snake like that, like a black mamba cobra, most people ask me, where do we get antivenom? Where do we get antivenom? But I always tell people, do not waste time looking for antivenom. Get that person to a hospital in a ventilator.
Vatiwo kusatakurwa kwemarara kwave kupa kuti nyoka dziwande muHarare nemamwe maguta sezvo anenge achitevera makonzo. Vatiwo kuwanda kwemvura isiri kuyerera kuri kuunzawo matafi anodyiwa nenyoka zvowedzera dambudziko iri. Mukuru webazi rezveutano mukanzuro yeHarare Dr. Michael Very vatsinhirawo vachiti vagari vemumadhorobha vanofanira kuchenesa nzvimbo dzavanogara zvikuru kucheka huswa munharaunda dzavo. Dr. Vere vatiwo mushonga wekurapa vanenge varumwa nenyoka dzine huturu huri kunetsa kuwana muzvipatara zvehurumende.
Iko zvinezvi mumaclinics edu we don't have anything chinonzi antivenom. Antivenom is usually administered to my central hospital.
Ongororo yakaitwa nesangano reAfrica Snake Bite Institute yakaratidza kuti pamhando yenyoka makumi masere neimwe chete kana kuti 81 dzinowanikwa munyika. Panowanikwawo nyoka dzine huturu hunouraya dzinosvika makumi mana nemasere kana kuti 48. Dzimwe dzinouraya dzinosanganisira rovambira iyo ine mukanwa makasviba serasha, mungu, makure, chiva nebvumbi kana kuti Gabon Viper. Sangano reAfrica Snake Bite Institute rinoti chiva ndiyo nyoka inokonzera kuparara kweupenyu hwevanhu makumi mapfumbamwe kubva muzana vanorumwa nenyoka iyi pagore. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Ropafadzo Mapinitse.
Muri Zimbabwe nasi iri kurangarira muimbi uye gamba renyika Mushakabvu Oliver Mutukudzi akashaya musi wa23 ndira 2019. Tuku ainge ari munyarikani weUNICEF muSandak, akaberekwa musi wa22 Gunyana 1952, akatsikisa nziyo dzakawanda dzinosanganisira wasakara todi ndima ndapedza shanda nedzimwe. Nako kambo tapindwa nei kubva kuna Mushakabvu Oliver Mutukudzi. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, uye vateereri musakanganwe kuteerera chirongwa chedu chelive talk na 8 PM. Apo tiri kutarisa nyaya yesarudzo dziri kutarisirwa gore rino. Vamwe vachiti hazvibatsire kudziita, vanopikisa vakasungwa mbira dzakondo vachirambidzwa kutsvaga rutsigiro uye kusungwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, musakanganwe kuteerera chirongwa chedu na 6 mangwanani mangwana. Ini ndini Blessing Zulu, ndokusiya mina Praxidis Jeremiah PJ munhau dzeIsindebele. Thank you.
Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ithathele lithuba lokubonga uBlessing Zulu ngokusinika izindaba ngolimi lesishona. Olamukela ngenjabulo enkulu kuStudio 7 ngomvulo mhlaka 23 zibandlela 2023 ngoPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje,
abantu bentumbane community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama drugs, abantu ama drug abusers, abantu abathengisa ama drugs. Icommunity yentumbane isibonile ukuthi iawareness, they are now fully aware of ama problems ama drugs.
Izakhamizi zelokitshini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulindawo kanye lamapolisa bafole batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulindawo.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment. But we
ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci, kodwa sikhuthaza abe-prisons ukuba sinanzelele ngoba kukhanya i-COVID-19 isibhahile.
Omunye wabangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo le-CCC ababotshwe emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe umkhuhlane we-COVID-19 esejele lapho abavalelwe khona. Amabandla aphikisayo athi akhathele ukuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga awo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Izakhamizi zelokishini lentumbane kobulawayo zimanyane labantwana bezikolo zakulindawo kanye lamapolisa bafola batshengisela ukusola izidakamizwa esezigcwele kulindawo abathi sezilimaze abasakhulayo abaningi. Lokhu kubikwa sokubangele njalo ukuba abanye babo bangeniswe ezibhedlela ezelapha abagula umkhuhlane wengqondo. Kubika intathelo zindaba yeStudio 7 uEzra Chisasibanda.
Ilogichi lentumbane selidume kakhulu enxa yezidakamizwa ezibhenywa lokunathwa ngabasakhulayo. UZulu wakulindawo uthi sezaphatheka enhlelweni zokulisana labathengisa izidakamizwa. Esikhulumeni samapolisa kobulawayo, uInspector Bednico Ncube uchaza ngalomkhankaso.
Amapolisa entumbane lezakhamuzi lamatitsha labantwana besikolo bentumbane high school lamanye amacolleges akhona apha entumbane bahlale phansi bananzelela indaba yama-drugs, drug abuse. Sitshela abantu silama-stakeholders ukuthi abantu kabatshane lezidakamizwa. Abantu bentumbane i-community leyo isisukumile ukuthi yonke ihlangana lamapolisa ilwa lama-drugs, abantu ama-drug abusers, abantu abathengisa ama-drugs. I-community yentumbane isibonile ukuthi i-awareness, they are now fully aware of ama-problems ama-drugs.
Neviki ephelileyo amapolisa anyenyele ikhosikazi elidume kakhulu entumbane uMahadebe labopha umntanakhe bemethe samlando okuthengisa izidakamizwa.
Amaphosi bathi mna ndithengisa izidakamizwa bangele endlini yamankazana bathiwa amafutho okugcoba izilondo. Ngangithengisa zona imbanje kudala ngabo-2016 ngawathiya nalapho makhaya bathi ngizithengise kuthiwana ngihambisa mthi emakhaya ngizithengise kumsika wami ntukumsetho.
Undodana Thube uleminyaka engamathumi amabili yokuzalwa 20 years. Yena ke ngomunye othatha izidakamizwa lezi ngoba uthi kasebenzi. Ngakho ke ziyamchitha isizungu.
Into esenza sigcina sesigijimisa lokho asila msebenzi. And futhi sebesitshona sizihlalela kula muntu oyabe efuna ukuziqhatsha. Yikho sigcina sesibhema khona lokho abakutsho okuningi kwankona kwama-drugs. Ngoba into lezi sizenza singacabangi inzima. Sithezini sabezelala singacabangi ngokudubeka.
Amazi kaNdodana agcizelwa ngomunye osakhulayo uCaroline Mthinsi othi abasakhulayo akusela ndawo zokuzilibazisa sebengolova abatshona behlezi.
Ama-youth ayisithi engaqeda isikolo kube khona ama-activities abayenzayo lokunye kokufundela amakhosi kharesa kula nto abayenzayo kuvaliwe konke. Ama-youth asuke ebesehlala ebeseswele into zokwenza then liyayazi le peer pressure liyaqala ukuyengana lingabantwana seliqala ukwenza ezinye izinto ongamelanga lizenze njengokubhema so and uma liqala liqala sithi liyadlala ligcine selisiba ngama addicts and mase uyi addict kunzima ukuthi uphume kiko
ubheka izulu Ndlovu wenhlanganiso ye Pamvuri PVO encedisa abasakhulayo abathatha izidakamizwa ukuthi baphume kuzo uthi kulezi zathu ezenza intsha ithathe izidakamizwa
ngama-childhooded families whereby sithi abazali bahambe igoli beshiya abantwana lama-house girl kumbe enye into ingaba yikuthi ama-families a-appraisa ukunathwa kotshwala abangelandaba kakhulu kumbe ukuswelakala kwama-curfews i-strict upbringing so sithi asigcineni abantwabethu khona bezaba away from drugs amanye ama-dangers ama-drugs esiwabonayo ukuthi kule death abantu nxa sebedakiwe bayenza anything abasalandeli ama-road traffic rules enye into sithi i-health yakho iyadeteriorata
nkosazenano zizwe ncube uthi ilokithi lentumbane intsha isakhuli kahle ngendaba zabantu abathengisa izidakamizwa udubo lwezidakamizwa lukhokobulayo kuphela kodwa lusabelele emadolobheni amaningi asezimbabwe asethwele nzima umongameli Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ophelileyo wazise ngokusungulwa komkhankaso wokulwisana lomkhuba omubi lo ukusetshenziswa lokuthengiswa kwezidakamizwa owe-National Anti-Drug and Substance Abuse Campaign ukuvimba ukumemetheka kokuthatha kwezidakamizwa ngabasakhulayo kodwa iningi lithi kukhanya kulanto ecacayo eyenziwa kulo mkhankaso ngimele Studio 7 koBulawayo igama lami ngu-Ezra Jesus Banda.
Omunye wabamangamashumi amabili lasithupha 26 abebandla eliphikisayo LCCC ababotshwele emzini weBudiriro eHarare ubikwa esebanjwe ngumkhuhlane weCOVID-19 esejele lapho abavalelwe khona bemelele ukuthonisiswa. Amagqwetha akhe athi lokhu kulakho ukuphazamisa impila kahle yezibotshwa ezigcwele emajele. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokho kuphume emthethwandaba kamantshi lapho amagqwetha aveze ukuba okwenzakala kumalunga oyebandla le-CCC laba indlela yokubethusela ukuba bengaqhubeki phambili ngomsebenzi wabo wokusekela ibandla eliphikisayo. Ekhuluma ngemva kokuthonisiswa kodaba lolu, omunye omele abasolwa laba umnumzana uBert Mandinde ubike ukuba omunye wabasolwa laba uselomkhuhlane we-COVID-19.
The circumstances in which he got the COVID from remain unclear at the moment. But we
ukuba wathola ngaphi i-COVID-19 awucaci kodwa sikhuthaza abe prisons ukuba sinanzelele ngoba kukhanya i-COVID-19 isibhahile.
UMandinde uqhubeke ethi namhlanje abacele ukuba abasolwa laba baphiwe imvumo yokubhadala isibambiso sebail.
Address the court on what compelling reasons they have in opposing bail and basically
batele idale izizathu zabo zokuba kungani bengafuna ukuthi baphiwe ibail balezizathu ezintathu. Okokuqala bathi icala lelikhulu, okwesibili bathi besabathi njengoba icala lelikhulu abantu laba balakho ukuphazamisa abafakazi, sesiphe umbono wethu njalo sibona engani icala leli alikho likhulu.
Abesifazana ababotshiwe laba babikwa becele ukuthi bathwale behlukaniswe labesilisa besiya lokuphenduka emthethwandaba ngoba bekhala ngodubo lokubanjwabanjwa emzimbeni wabo lapho abangamelanga ngomthetho bathintwe khona yizibotshwa zesilisa kanye labalinda amajele besilisa. Elinye ilunga le-CCC unkosikazi Ellen Shiriedenga obesemthethwandaba uthi bayadana ngokuhlukunyezwa kwamalunga ebandla.
Nasibona ukuthi lokhu yikuhlukuluza abantu abangelacala njalo nxa sikhangela ngoba ngingakhangela okukhulunywe ngummeli walaba ababotshiweyo uthe ngabe bekungelinye ibandla lingaso le-CCC abantu laba de bengasoze behlukuluze ngale ndlela. So thina sibona ingani into le ngeyokuhlukuluza abantu ukuthi yindaba besapota ibandla le-CCC ekhokhelwa ngubaba uChamisa njalo ngokuya phambili sibona ikhanya ingani inkantolo amapholisa bakufake emgceke ukuthi abantu laba kumele bebotshwe loba nje bengekungelasizathu.
Umantshi owahlulela lolu daba uthi luzaqhubeka kusasa ukuze abe isinqumo sakhe. Ababotshiwe laba bethethwa icala phansi komthetho we-Maintenance of Peace and Order MOPA wokwenza umhlangano ngenjongo yokuphehla udlame kumbe ukuphazamisa ukulondolozwa kokuthula. Abasulwa laba bayalandula leli cala besithi babebuthene emzini womuntu hatshi emphakathini. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Amabandla aphikisayo ezombuswazi athi akhathele ikuhlukunyezwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa obopha mahlayana amalunga amabandla anjenge Citizens Coalition for Change, iMthwakazi Republic Party lamanye. Konke lokhu kwenzakala ngesikhathi leZimbabwe lilungiselela ukhetho oluza kwenziwa lonyaka. Kulabanye njalo abathi akusoze kuqhutshwe ukhetho olukhululekileyo lonyaka njengoba abaphikisayo bevinjwa ukuba benze imihlangano yokukhankasela usekelo kulolu khetho. Umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazo uthi kuzwisa usizi okwenzakala eZimbabwe.
Siyabona ukuziphatha kwebandla elibusayo kanye nohulumende waseZimbabwe ukuphilisa nzima abantu lalabo abakholekwa kubana bangabe opposition bebotshwa besenziwani. Lokhu kakumangalisi ngoba kuyinto esivele sijwayelekile kuyimpilo yabo. Kusukela ilizwe lithola uzibuse, liyakhumbula ubani uJoshua Nkomo wathwaliswa kanzima njani yiZanu lomgabe. Omagret Dongo labanye nje abahlukeneyo kusukela ngo-2000 Morgan Tsvangirai uze wafa elokhu engumuntu oxotshaniswa izano. Akumangalisi lokho ngoba bavele bayinto abayenzayo.
Pho kumele kwenziweni baba Mlalazi?
Kufanele thina njengabantu beZimbabwe njengama-members opposition sizimisele ukubana noma kushisa kanjani siza kuma simele kulento esiyikholwayo yokubana sizikhulule, sikhulule labazali bethu emakhaya. Sisiya kukhetho kufanele sizimisele njalo ukuthi inengi lethu lizabotshwa. Njona sibona sebeqalisile umnomzana uJob Sikhala usehlale ejele kwesikhathi eside engazange athonisiswe. Kunabanye othibaya ababotshweyo nabanye nje abahlukunyezwayo kubo Bhinga, kubo Mtoko, siyabona abantu bethawa. So kufanele sizimisele uma sifuna ukubana sizikhulule njengabantu. Sizimisele ukuthi abanye bazathawa, abanye bazalinyazwa. Ngitsho lokubulawa yinto kufanele sizinikele kuyo ukuze ilizwe lethu liphumelele.
Umnumzana Fortunate Mlalazi yingcwethi ecubungula ezombusazwe. Limuzexoxa lapho Lo Gibbs Dube oweStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. UGibbs uphinde waxoxa njalo lo mnumzana Freedom Murechu owebandla elibusayo eleZANU PF ngodaba lunye.
Lapha eZimbabwe kubotshwa wonke umuntu oyabe edala amacala. Kungakhathalekile ukuthi usuka kuyiphi kuliphi ibandla, usuka kuZANU PF kumbe usuka ku-opposition. As long as udale amacala lapha eZimbabwe uyabotshwa. And lokho ukuthi kuthiwa kungani kule crackdown, you know, yizinto nje ezikhulunywa ngabantu abazama ukuthi bephambanise kumbe bengcolise ibizwe likamongameli wethu uPresident Hage Mnangagwa nohulumende wakhe New Dispensation. Le mizamo yonke ayenzayo, especially re-engagement and engagement exercise, siyakubona ikakhulu nxa sekungazani ukuzaba le mihlangano ehlanganisa izizwe ezishiyeshiyeneyo. Siyabona ama-skimishes ezenzakala lapha elizweni, abantu be-opposition especially njengoba sekusethethweni, so bayenza izinto abekwazi ukuthi izinto ezingekho emthethweni bebotshwe, bengabotshwa. Nakusekusiyafika ngalo abantu bebutheni sokutshengisa umpikisha, sokutshengisa inews ukuthi khangelanini abantu e-opposition ngale sebebotshiwe, bebotshelwani, bayebenza amacala. So lapha yisikhathi kuphela ababotshwe ngaso nendlela ababenze ngayo ukuthi bakwenze ngesizathu sokuthi bafuna ukuthi abantu abangale international community ibona ngani there are human rights violations in Zimbabwe. Lokho ukuthi kuthiwa there is a tension in Zimbabwe, akula tension eZimbabwe. Siyazikhampenela labantu bakwe-opposition labo kabakhampeni ngokuthula njengeZANU PF lathi sekukhampena ngokuthula.
Lo ke umnumzana Freedom Murechu owebandla elibusayo eleZANU PF. Limuzexoxa lapho Lo Gibbs Dube ngocingo ekobulawayo.
Thank you.
kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Unobhala obona ngezemali kuhulumende welemelika U.S. Treasury Secretary Janet Yellen useseZambia manje kuhlanja lakhe lesibili lokwethekelela amazwe amathathu awezwekazi le-Afrika. Abanhlanganiso yezindaba iReuters babika kubana uYellen uthi kuqakathekile kubana eleZambia lilungisise ukubhadala kwalo izikweleti zalelo lizwe, njalo ukhangelele intuthuko ekuqhutshweni komhlangano leChina okulesikweleti esikhulu seleZambia. Isiphathamandla seMelika lesi sikhangelele ukugqiba lolu hambo lwe-Afrika ngokwethekelela kwele-South Africa ngemva kokuqalela kwele-Senegal. Isidumbu sondoda onakanelwa ukubana nguye owadubula wabulala abantu abalishumi ekilabhini yasedolobheni leLos Angeles esigabeni seCalifornia khonapha eMelika sibikwa sifunyene emotweni silenxeba lokuzidubula. Amapholisa abika ukubana kasikaziwa isizathu sokuthi uYou Can Train obele minyaka edlula ngamashumi ayisikhombisa 72 isizathu sokudubula labo bantu. Lilalele emsakazweni weStudio 7 esakaza iseWashington DC.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Uhlangothi lukahulumende olubona ngeziphathelane lobulembu ole-ICT, Postal and Courier Services lusungule uhlelo lokupha izikolo imishina yama-laptops, njalo luvule ngokusemthethweni indlu yokufundela okwemishina yangalezi nsuku esikolo se-Queen Elizabeth II Primary School eNkulumane koBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzwene kuntatheli zindaba yethu u-Anastasia Ndlovu.
Ekhuluma nomsakazo weStudio 7 umsekeli kamphathi ntambo weICT Postal and Courier Services umnumzana Dingo Muziphuthi uchaze ukuba bazaqhubeka ngalolu hlelo abafundi bonke baze bathole ama computer bengabelani.
Izikolo lezo nxa zithola ama computer sokumele zibanjwe ebulenjini beinternet ukwenzela ukuthi abantwana uma bedinga ulwazi okuthiwa iresearch bengathwali nzima, njalo uma befundiswa ukuthi yona iICT wona amagagasi asebenza njani, asebenzani, bengathwali nzima. Nxa sikhangela umhlaba wonke lapho esesiya khona, ulwazi lwamakhompyutha lemitshina lezisuku yikho osokukhokhela. Kutsho ukubana ke ngokubona kwakhe langokuhlakanipha kwakhe upresident wahambela phambili ekubeni sithi implement the e-learning strategy in order to make sure that we access all schools.
Umsekeli kamqondisi ogatsha lukahulumende olubona ngokwabiwa kwezabelo koBulawayo unkosikazi Fikile Marobatsanga obemele umphathintambo waleli dolobho uvumelane lomnumzana Phuthi.
Njengakhona lokho okuhleliweyo ku-National Development Strategy 1 ukuthi by 2030 umntwana wonke ebesekwazi ukusebenzisa ama-computers eyedwa engancediswa ngumuntu.
Umphathisikolo e-Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Makho Hleza uthi bathole ama-computer angamachumi amabili.
Abafundi bazancediseka kakhulu ngoba khathesi inhlelo zemfundo singathi curriculum ivele ifuna wona ama-computer njengama-tools. okufundisa so sekulula ukuthi sibambe abafundi lababalisi badonse bathola ulwazi olusemoyeni besebenzisa zona izinto esizitholileyo
umgcini sihlalo we SDA e Queen Elizabeth II Primary School umnumzana Colin Moyo uthi ama laptop abawatholileyo azathuthukisa ezemfundo kulesi sikolo
bayangena ngama class ngoba ngethi class iba ne 34 so babe bejinjana kuncedisa sikhangelela ukuthi maybe sizathola amanye ama computer nxa lokho besisiza basiza njengoba iportrazila ikhanya ingenela
Umkhokheli wabafundi abangamankazana eQueen Elizabeth Primary School unkosazana wethembekile Khumalo ubonge isipho sama laptop
sasinceda ngokuba kwathi izinto singazaziyo okunye ukuthi sasinceda sasiyazi iICT kakhulu ukudlula ukusinceda ngama test book
ingxaki kumizamo kahulumende ngohlelo lwamakhompyutha ibikwa ikusilela kwemichina le ukucitsha mahlayana kwamandla amagetsi kanye lokuswelakala kwawo emaphandleni ngimele umsakazo we-Studio 7 kobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Udubo lokuzimuka ngendlela icina iphazamisa impila kahle yomuntu azacina esebanjwa iminye imikhuhlane edalwa yilesi simo lubikwaso lubhahile eZimbabwe. Intatheli zindaba yethu Mark Peter Ntambe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu kwenzakala ngesikhathi lezingcitshe zisithi kulokusilela kolwazi kwabanye abayabe belalisi simo bebanjwa ngamandla ukuyadinga uncedo ngendleko enkulu kanti bengenelisa ukuzivikela. Abezempilakahle bathi isimo se-obesity sibangelwa yikudla okugcina kusanda emzimbeni, umzimba ungenelisi ukugaya kuhle kube sokubangela ukuzimuka okwedlulisa amalawulo okuyikho-ke okudala imikhuhlane ethize efana lowetshukela owe-diabetes. Ingcitshi kwezempilakahle engu-nutritional therapist unkosazana Laura Marcel uthi ukudla esikudlayo nsuku zonke yikho okuqakathekileyo ukukunanzelela ukuvikela lesi simo se-obesity.
So there's certain foods that can improve your metabolism. There's foods that help optimize bowel function, detoxification in the liver, energy metabolism, and also those which boost mood. And all of these are factors in fighting obesity.
Uthi loba umuntu angaba kusimo esihle kanganani kuko onke ezilolonga umzimba kakuhle, kodwa nxa engananzeleli akudlayo, i-obesity iba ludubo olukhulu. Ingcitshi zithi ukudla ababona-ke kuqakathekile ukudla kwendulo okutholakala kalula kodwa osokukhanya abantu sebekukhangelela phansi ikakhulu emadolobheni. Osakhulayo uChrispin Mpofu uthi njengabasakhulayo ukudla lokho abanalwazi olugcweleyo ngakho njalo babona kungatholakali ikakhulu kundawana esifana lasemadolobheni.
We are very much accepting just that ukuthi most of the time we don't have access ukuthola some of these products. So but ukufuna vele siyafuna but then ichance.
Omunye njalo osakhulayo uRalph Majome uthi abatsha sebethakazelela ukudla kwalezi nsuku ikakhulu emadolobheni kanti kubalungele ukuba bedle ukudla okwakha umzimba kusehlisa njalo udubo kumpilakahle yabo.
Ukudla lokhu kathi siyasikutholi kakhulu sisijayele ukwesilungu yikho sikudlayo kakhulu.
Ikhansile ebona ngokudla okwakha umzimba e-Food and Nutrition Council ithi ikhangelane nalolu daba lokuthuthukisa ulwazi olungalwisana le ndubo ezifana lokusilela kokudla kunye lokuzimuka besebenzisana-ke ekusabalaliseni ulwazi njengokutsho kukamnumzana Tinomtenda Makause wali ikhansile.
Because we have to make sure that people know about that. We are all about advocacy, nutrition advocacy, food and nutrition security advocacy. People know, have to know about nutrition, have to know about healthy diets, have to know about all the health foods they are supposed to be eating.
Ingcitshi ezibona ngokudla okwakha umzimba ongayisiyongozi, ama-dietitian zithi uZulu kumele nanzelele ukuba abalolwazi bakhona abanganceda kulokukhangela-ke ebulenjini ubusuzisiza, ngoba kaninginengi uza kuyela-ke ekuzimukeni okwedlulisa amalawulo kukukhathaze. Bathi ukuze umuntu alwisene lalolu dubo kuyadingakala ukuba ehlale ezilolonga, elolonga umzimba, ama-exercises anjengokuhambahamba nje emangweni ohlala kuwo. Usidla ukudla okwakha umzimba okungela mafutha amaningi okufana lemibhida, isinkwa se-whole wheat, inyama engela mafutha kangako, ukudla inhlanzi lokwehlisa ukudla okulethukela elinengi, lokungadli-ke okufana lokudla okulamafutha engezeleliwa okubikwa ngokuthi i-junk food esisanda-ke emadolobheni kulezi nsuku. Isitshwala samabele sibikwa singcono kulesimhlophe, le rayisi eyamakhaya kulaleyana-ke emhlophe nxa ufuna ukwehlisa ukuzimuka. Njalo bethi ukuthola isikhathi sokulala kuhle lokwehlisa ukukhathala engqondweni kungaphathisa kakhulu kulolu dubo, kodwa okuqakathekileyo kakhulu ikudinga ulwazi kwabafundela lomsebenzi ukuze bekuphathise. UZulu olwisana lesimo se-obesity ukhuthazwa ukuba lo mkhuba wokudla-ke okuncane ngasikhathi sinye esengezelela izikhathi kulokudla ukudla okuninginengi eselambe kakhulu isikhathi esithile. Omama abazitholeyo labo balakho ukuba lalolu dubo kubangelwa ngomumo wama-hormones alakho ukuguqula ke isimo somuntu. Ngaphandle kokuzimuka, izibonakaliso zalesi simo zigoqela ukuphefuzela, ukuginqa, ukudinwa mahlayana, ukuhoxa kakhulu umuntu elele, lenhlungu zeqolo phakathi kokunye. Ngimele iStudio 7 eHarare, nginguMark Peter Mthambe.
Okwamanje-ke othi-ke sizwe abalaleli bakaStudio 7 besipha imbono yabo.
Namina igama ngutaphiwa Moyo, ngiseplantry manje nomsebenzi. Lapha engingakutsho ebengifuna ukunika omunye wethu ovalelweyo uJobu Skala ngamazwi okumqinisa ukuthi loba ephakathi, we didn't abandon, asemkhohlwayo siyazama ngendlela zonke, laye umkhokheli wethu umzane nezenzanisa akamkhohlwayo. Ngiyazi akhona ama-hypocrite abangazama ukumfida information erongo bethi lokhu lalokhu kushanisa sekukhohliwe, kushanisa njani njani. I can see many comments koko-social media, like I can see many comments, many with a false rumors, the false rumors. So the thing that I want to advise and encourage him is that engaluzi hope, let him don't lose hope. We are with him. We are together. Scott has said to us, he will be freed soon, soon after these elections. The new government is coming. The new government is coming. Let him not lose hope. Let him not lose hope. I know there are some who are spoon-feeding him with the false rumors. But what I want to encourage him is that our party is strong. Okay, thank you. Njalo, I like to encourage our leaders. Ababalisa ikuqala ngayo umnumzana uSonjamisa kulandela othenda ibithi layo uSkala ngitsho labanye kuba bangaluzi hope. Njalo futhi bangaxabani bona bona, just because uSkala seduze khangelele kibo, thembe bona.
Linjani bantu bakithi, mthwakazi omuhle. Kumakhansili kwaphana kumameya wathwathi akuvotele emarapini, uvotele emarapi sikhuphe nidubo lozenlze ntoni okunye lokuselingabona olilenze kanjani. But emakhansilini hayihayi, kwaphana kwaphana kumele sizibonele, sizenzele, sizibambele mathupha. Nto lezo libelekuhlala kubhizi kuvotelwa abantu besitshoneni lokhu, hayi, it's a waste of time.
Siyababonga-ke abalaleli bethu ngokusipha imbono yalo. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Muraragana ka muri yeZimbabwe.